zvakafanana dare zvinhu zvakabatsira mavhotazi ainzi anga ari amaamericans ainzi akabviswawo pavhotas ro, but zvinhu izvi zvinhu zvakakonzereswa nekuti pane vakaenda kudare vachichallenja mutemo wangu waiswa nevirginia wokuda kugadzirisa atingati voters roll yanga iripo, yavaiti vanoda kugadzirisa kuti pave nevoters roll inongoe nemaamericans chese vachibvisawo vainzi haazi macitizen. Saka zvaita dare zvokudzosera avo vanga ari macitizen back pavoters roll, zvinhu zvatingati zvinokurudzirwa, but zvinhu zvine chekuita nekuda kugadzirisa kuti maelections aya ave achivhotwa nemaamericans chete noti manonamericans.
Asi iri dambudziko here musarudzo dzeamerica tichitarisa iyo nyaya yegwaro revavhoti iri kana kuti voters roll?
Tichitarisa yatingati the generality of yatingati kuvhotwa kunoitwa muamerica, handioni senge iringanzi idambudziko nekuti tichitarisa kuti yatingati mavota irregularities aonekwa pamakore akati kuti I think for the past 38 years percentage yemaillegalities haipfuuri yatingati 1%. Saka but zvinhu zvinenge zvichingoonekwa apo nepapo but zvichigadzirisika zvokuti manumbers acho haana kuwanda serege, and kana tichiona like akaita semastates akaita sana Virginia achida kuti pave nemasafeguards yayo kuti vave vachigadzirisawo voters roll yavo kuti vave nemacitizens anova achivhota, zvinhu zvinotaridza kuti at least ndo atingati magwaro kana kuti zvinhu zvichiitwa kuti pave neatingati masecure measures ekuti maelections aya ave achizonzi akavhotwa nevanhu vanofanira kuvachivhota chaimo.
Asi tiri kunzwawo vamwe kunyanya kubato remarepublicans vachitivo vatrump vakasakunda musarudzo iyi vanenge vabirirwa ivo vatrump vavasati vatambirawo zvakabuda musarudzo dza2020. Pane matambudziko akaita sei apa tichitarisa idzo sarudzo dziri kuitwa idzi svondo rinoro?
Ya mashoko yayo mashoko andoti asina kuti nakei nekuti mashoko atingati anoita taint sisiri justified atingati maprocesses emaelections emuamerica. Hongu there have been awo maincidences ainziwo pane vanhu vakaitawo vatingati vota fraud kana kuti vanhu vakavhota vasingafanira kuvachivhota, but manumbers iyayo haarezi to the point yokuti kungatonzi maelections aya ane chokuita nokubirirwa kungave kukaitwa like vatrump neyatingati nemaprocesses iyaya, because masafeguards arimo akasimba. And tichitarisa example iyoyo yeVirginia iyoyi yekuti pane vakabvisiwa pavoters roll, izvi tichitarisa neimwe side tinotoona kuti aya ndiwo matanho ari extreme anokwanisa kuitika, zvokuti nangwe munhu anofanirwa achivhota anokwanisa kutobviswa because hurumende irida kusafeguarda yatingati system yekuti hapana munhu anofanirwa achivhota asingafanirwa kuvachivhota kana asiri citizen. But zvakaitika kuVirginia zvinhu zvakare zvine masafeguardswo zvakare zvokuti kana munhuwo ari muamerican akaonekwa achibviswa pavoters roll kuVirginia kune yatingati same day registration anokwanisa kungodzokera zvakare pavoters roll kana akauyawo neumbowo hwekuti zveshuwa muamerican